vaDonald Trump vanotora mhiko yekutungamira nyika svondo rinouya musi wandira 20 kuti vave mutungamiri weAmerica wechimakumi mana nenomwe kana kuti 47th. Kudzoka kwavo mumasimba kunopinda munhoroondo kwemurume akakwanisa kuvandudza Republican Party mumakore angangodarika mapfumbamwe munyika iri kuramba ichiwedzera kupatsanuka. Mutori wenhau weVOA Tina Trin anotarisa kudzoka kwavaTrump munyaya dzezvematongerwo enyika munyaya yandinokuverengerai. VaDonald Trump vanoti vakasarudzwa zvakare vaine basa ravati risati ramboonekwa uye rakasimba kubva kuvavhoti vemuAmerica.
I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th.
Ndinoda kutenda vanhu vemuAmerica neruremekedzo rwakakosha rwekusarudzwa kuve mutungamiri wenyu wechimakumi mana nenomwe uye mutungamiri wenyu wechimakumi mana neshanu. Ndinotenda zvizvarwa zvose zveAmerica. Ndichakurwirai mhuri dzenyu neramangwana renyu. Zuva nezuva ndinenge ndichikurwirai, uye nemweya wangu wese, muviri wangu, handisi kuzozorora kudzamara Towns America yakasimba, yakachengeteka, uye yakabudirira, iyo vana vedu vanokodzera, uye iwe yaunokodzera.
Kudzoka kwavaTrump pamasimba ndechimwe chikamu chavo chekusada kutambira kwete semhinduro sezviri kutaurwa naRuth Butner, mutori wenhau weNew York Times.
I think what you see is somebody who has incredible confidence in his own intuition.
Ndinofunga kuti wamunoona ndemumwe munhu ane chivimbo chakanyanya mune zvaanofunga.
Ruth Butner naSuzanne Craig vatori venhau veNew York Times vanoita zvokuferefeta uye vakanyora pamwe chete bhuku rinonzi Lucky Loser rinotarisisa zvakadzama kuti vaTrump vakaita sei kuti vazviumbe semuzvinamari kana kuti billionaire.
He has not, since the early 80s, really trusted people who have subject area expertise on almost anything.
Kubva kumakore ekuma 1980 chaiko, ainge asiri munhu anovimba nevanhu vane unyanzvi wakasiyana-siyana. Munhu anoda kuramba achiita kuti zvinhu zviitwe nenzira yaanoda iye.
Zvivakwa zvavaTrump zvakanga zvakanyorwa zita ravo nemazivara makuru eruvara rwegoridhe mucherechedzo weshungu dzavo dzekuda kwavo kuzvisimudzira. Suzanne Craig anoti,
he was worth $200 million when he would talk. There was an interview he gave to the New York Times, and that grew to $1 billion when he was talking to 60 Minutes a decade later.
Aikosha mamirioni mazana maviri emadhora pane hurukuro yakaita nebepanhau reNew York Times, uye yakawedzerwa kusvika kubhirioni remadhora paakanga achitaura ne 60 Minutes makore gumi akatevera.
VaTrump vakabudirira mukukwezva vanhu vanovatarisisa nekuumba zita ravo semunhu anogona kutengesa. Vakaita mamirioni emadhora vachishambadza zita ravo. Asi seri kwebudiriro iyi kwaivewo nematambudziko. Makambani avo akanyorera kuti anzi abhuroka kanoita katanhatu, makasino avo akarasikirwa nemari uye akaparara. VaTrump vakadzoka nechirongwa chavo chepaterevhizhen chinonzi The Apprentice, izvo zvakaita kuti vave nechinhano chikuru kwazvo kune zvose zvavakamboita. Musi wachikumi 16, 2015, vaTrump vakati,
Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States, and we are going to make our country great again.
Vana amai navana baba, ndiri kukwikwidza zviri pamutemo semutungamiri weAmerica, uye tichaita kuti nyika yedu ive huru zvakare.
Vasina basa nazvo uye vasingakete, vaTrump vaive munhu wezvematongerwo enyika aifarirwa nevamwe asi asingafarirwi nevamwe munyika.
When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people.
Kana Mexico ichitumira vanhu vayo, havatumiri vanogonesesa. Vari kuunza zvinodhaka, vari kuunza dzimhosva, vanobata chibharu, uye vamwe ndinofunga kuti vanhu vakanaka.
Semutungamiri vaTrump vakadoma vatongi vatatu vedare reSupreme Court vakabatsira mukurasa kodzero yekubviswa kwepamuviri munyika yose. Mukutanga kwa2020 denda reCOVID-19 rakazama vaTrump, vakaita kuti kugadzirwa kwemishonga inoponesa upenyu hwevanhu kuitwe zvechimbi-chimbi. Asi vakaita vose vane pfungwa yekuti nyanzvi dzekugadzirwa kwemishonga dzidzidze nezvemushonga wekuchenesa zvinhu kana bleach mukubaya majekiseni ekuuraya hutachiwana. Uwandu hwezvizvarwa zveAmerica zvakabatwa nedenda iri hwakadarika mamiriyoni mapfumbamwe neuwandu hwevanhu vakafa hwakadarika zviuru mazana maviri nemakumi matatu kana kuti 230,000. Vavhoti muna mbudzi vakasarudza vaJoe Biden semutungamiri wavo aitevera. Vabuda muhofisi vaTrump vakatarisana nemhosva dzekumatare dzakawanda uye ndivo vaimbove mutungamiri wenyika wekutanga kubatwa nemhosva. Uye zvakadaro havana kumbobvira vanyanya kufarirwa. Kupona kaviri pavakaedza kuurayiwa gore rapera zvakatosimbisa ukama hwavo nevatsigiri vavo. Amai Pam Smith mutsigiri wavaTrump wekuPennsylvania.
God has a plan for Trump and he absolutely was spared for some purpose and reason, and hopefully it's to become the 47th president.
Mwari vane urongwa nava Trump. Uye vakaponeswa zvachose nekuda kwerimwe basa uye chikonzero. Uye ndinovimba kuti vave mutungamiri wechimakumi mana nenomwe.
Zvematongerwo enyika muAmerica hazvina kuzombofanana kubva zvakapinda vaDonald Trump mundima. Uye murume akambonyora bhuku rinonzi The Art of the Comeback ari kudzokera pamasimba mushure mekugadzira kumwe kudzoka kwakakurisisa munhoroondo yeAmerica. Iyo yanga iri nyaya yabva kuna Tina Train, mutori wenhau weVOA News ari kuNew York, yandakuverengerai.